kana president wachida kuita meeting na wachamisa president wa mnangagwa wana kizwara wa Zimbabwe chalanura amba kutawara nacho taka chamisa ndo umwe wa watunga mirizi wema upo sen party za rimu na Zimbabwe. I'm quite sure that it is patient enough kana nguwa ya kutawone kwa Afrika invitation ita wea kwa hali mazira ndineita baba wa mnangagwa ndeyo kuti havana chizwaro chavo chavanora amba kukurukura na cho kana paini nyaya zoda kukurukuru and it knows you have to achamisa wakabuda warimo number 2 kwa maelections kuru wakuti wane support as an opposition leader ya tukakura mnumika saka baba mnangagwa kangwe ya wewe kwa na sabu kwa kwa kandira na sio gazi mwadebita wachenda mbiri mkuru na uka na cabinet minister zao na mamu mabasa kati wandei akafe sana ngala pori zao baba wachamisa wachaone kwa na president wezi mbaba
tu otari sao zvinhu zvavanga vachisimudza vanga vachisimudza nyaya dzekuti kuri kuti nhaurano dzaitwa vanoda kuti pavandudzwe zvimwe zvinhu zvakaita semashandiro zek vachitaurawo nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinofanira kuremekedzwa munoti kwo kudii sebato rezambiro.
I'm pretty sure those are issues dzinogona kudiscusiwa. We cannot say the situation yedu iri perfect. We should always try to improve. Saka kana vakagadzira wa agenda yavo zvakanaka naka asi ngavaziveka kuti kana vaine agenda yavanoda kukurukura nayo nomutungamiriri wenyika yezimbabwe havatangi vataurawo idia ndopanomboti kanganisei vachamisa vanofanira kuzwa kuti nyaya dziri kupinzwa kudare nomutungamiriri wenyika dzinotumirwa under confidential cover vodiscusa behind closed doors tozoziviswa zvabuda munhu aurwa vakangodzidza izvozvo ndikoti dzomuchikoro nedzokutonga nyika zvakatiyanei
mubato rezanupf mune vamwe here vamangwana vari kuti ngapaumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti izvi zvinenge zviri kuna vamunangagwa
ndisati ndazinzwa zvehurumende yemubatanidzwa we don't go for elections so that we create a coalition government we go for elections kuti citizenry yenyika idetemene kuti pati inodiwa kudarika dzimwe dzose ndeipi in this case zanupf ine 2/3 majority ini ndichizvitaura ndakamira inini as a political leader pfungwa dzangu dzinoti handioni basis yokutorota tichiita inonzi inclusive government if you want to see a weak government form a coalition government ZANU-PF wants to lead this country to prosperity inogona kuzviita izvozvo inokuti ine 2/3 majority in parliament ichicreata mapolicies ayo achinopasa kuparliament ichipusha agenda yayo without contamination kana ruzhinji rwezimbabwe razotiwo vachamisa tongai gore irorowo vombotongawo vachiita madiro ajojina vachiisa mapolicies avo vachapusha through parliament vasina contamination inenge ichibva from another party I believe kuti ZANU-PF yakaisa manifesto yayo ikaitemesera ruzhinji manifesto ikatambirwa vakawana 2/3 majority in parliament vamunangagwa vakawina as a presidential candidate vanofanira kupusha agenda yavo yakavawinisa kana vachida kuita an inclusive government or a coalition government votombodzokera back kumageneral supporters awe ZANU-PF ovaudza kuti mogai mimi nemamp enyu makonewa modawo kubatsirwawo nana chamisa navamwe kana vanhu vadero ndiona ndo zvinogona kuitika asi maonero angu ndokuti nevhoti yakapuwa ZANU-PF there is no need for us to be contaminated nepfungwa dzokuenzisi
asi katakanzwa vamwe vakarwa hondo ava vachikurudzira kuti ngapaitwe nhaurirano dzakadai
ai vakarwa hondo vari kuti ngatigare munyika yedu murunyararo havasi kukumbira kana wese akastuda political science achakuudzai kuti a coalition government is the weakest form of government